Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau, asi richiti vanofanira kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbovasa chigaro vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Komichi vanoti havana kubuda mubato reMDC, asi kuti ndivo vava kutungamira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano wekutsvaga vatsigiri kuMbare. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakanga vari pamusangano uyu. Evans Zininga weStudio 7 abata murongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Chokwadi vatiridzi muHarare province kustudhati kuMbare, vanhu vauya nouwandu, vanhu vamirire shanduko munyika. Saka vanhu vakawanda chose vachizonzwa mashoko kumutungamiriri webato reCCC vanenge vavo zvakare purezidendi wenyika ino kutanga musi wa23 August, baba vaChamisa.
Shoko raparidzwa zvakanyanya nhasi nderei?
Ndokuti vana veHarare, vana veZimbabwe, gadzirirai kupemberera gore ra2023 igore rekupemberera shanduko iri kuuya munyika. Apa ndipo pavanhu hurumende itsva, hurumende yevanhu, hurumende ichange ichizounza budiriro pamwe nemufaro muvanhu veZimbabwe. Zvakare vataura mashoko makuru ekuti taridza tikunangana sei, tinoda kuti dziite murunyararo pasina mhirizhonga, nekuti CCC ibato rinozikamata zvaro munyararo. Noka munoziva kuti masvodhi ose adarika katiri mubishi rekutsvaka makandidhesi yedu kubva kuvanhu vanenge vachidiwa nevanhu. Saka tiri kupedza urongwawo musi wemugovera, ndo inova provhinsi yekupedzisira, provhinsi yeHarare. Takanangana nenomination court iyo iri kumusi wechitatu.
Ndopedzisira ndichitarisawo nyaya dzekuti kunonzi kune mhirizhonga dzinomboitika, zvakamirawo sei pari zvino?
Izvo zviri kugara zvichingoitika. Ndokunga makaona kuna Magutu, makaona kuna Chirumanzu vanhu vezvanhu vachiita mhirizhonga, makaona kuGopwe vane vezvanhu vachiita mhirizhonga. Saka nyaya dzemhirizhonga idzi vakuda kudziredza vanhu vezvanhu, nokuti vari kuona kuti vana veZimbabwe vasunura, hakuchina chada kuramba achingoti pamberi pasingasvikwi. Ivo vanhu vachimuke zvishono murongo, vanhu vachilaira kuti zvironda, vanhu vachitambura. Takanangana nenyaya yekumboratidza nemapurisa pazuva ranhasi vachibvumira. Saka tinotarisira kuti ndo zvichagara zvichingoitika panguva dzino dzokutsvaka rutsigiro. Panguva dzino takanangana nesarudzo kuti mapato ose anga achibvumidzwa kuita musangano asina kudziviswa.
Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reZimbabwe Media Commission rinokurudzira vemapepanhau nevatapi venhau kuti vaite basa ravo nemazvo pamazuva ano nyika yakatarisana nesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu. Mutori munyori mukuru weZimbabwe Media Commission vaGodwin Piri vanoti chinhu chikuru ndechokuti vatori venhau vaite basa ravo neumhizha hunogutsa nyika ine utongi hwejekerere, vachiti vanhu vachatora zvavanonzwa kubva kuvatori venhau vachizvishandisa kuita sarudzo. Asi sachigaro vesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe va Golden maunganidze vanoti sangano ravo rinofara zvikuru kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kukosha kwevatori venhau nemedia pasarudzo vachiti vanoimba kuti kurudziro yavo haipereri mumashoko okuivimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka asi vachionavo shuviro yevatori venhau yakafanana nekuti Zimbabwe Media Commission itaure neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pekunyoreswa kaviri kwevatori venhau.
Tinofara kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kuti vatori venhau nemedia zvakakosha pachirongwa chesarudzo chatakatarisana nacho munyika. Asi kurudziro yavo yavanopa kuvatori venhau ngaisaguma mumashoko avanovimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka, asi ngaaonekwe mushuviro dzevatori venhau dzakazara mukufunga kwavo dzakafanana nenyaya yatinochema nayo misi nenguva yekuti kana Zimbabwe Media Commission ikada kuongorora zvichemo zvedu ngaive inoengage Zimbabwe Electoral Commission ZEC panyaya dzedouble accreditation dzatinoona sekuti hadzina kukodzera. Asi takutoona ZEC yakatodaidzira ikakokera kuti vatori venhau vanofa kunge vachibhadhara mari zvepamusoro peaccreditation yavakaitwa ne SMC.
Zvimwe zvikuru zvamunotarisa ndezvipi vamaunganidze?
Pane zvakawanda zvatinotarisa: kushungurudzwa, kurohwa, kuvhiringidzwa mukuto kwebasa. Tinoda kuti ZMC zvairi kufamba ichitaura mumatunhu akasiyana-siyana, yakabva muHarare, mumasvingo kwakasiyana-siyana, uBulawayo, vachitaura nyaya yepeace election reporting manual. Zvakakosha chaizvo uye vari kuita zvakanaka nenguva yakafanira, asi ngavasaguma ipapo. Yava nguva zvino yekuona kuti ZMC yava kuita basa rayo richaita kuti vatori venhau vasaenda parumananzombe munguva yesarudzo. Saka tinokurudzira vapiri kuZMC kuti vachionekwa vachimhanya mhanya panguva ino kuengeja mamwe macommissions akafanana neZEC kuti nemamwe zveuye neva tinoziva vanogara vachivhiringidzana nevatori venhau vakafanana nemapurisa uye nevematongerwo enyika mapoliticians kuti vazive kuti vatori venhau ayo havasi kuita basa ringatarisirwa kuti vashungurudzwe, asi vari kuita basa rakanakira tose vagari vemuZimbabwe, vana veZimbabwe vose nevari muno mukati menyika yeZimbabwe mukuita kwedu kwebasa.
Avo vange vari sachigaro vesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora rinoti rinoshuvira vaimbova sachigaro webato iri vaMorgan Komichi kuti zvese zvichavafambira zvakanaka mukufambisa bato ravo ravakaumba. Mazuva maviri apfuura vaKomichi vakazivisa kuti vaumba bato ravo. Mutauriri weMDC vaWitness Dube vanoti zvakaitwa navaKomichi zvinoreva kuti vaKomichi vazvidzinga mubato reMDC.
Chekutanga ndechekuti chinovashuvira zvakanaka mukuedza kuenderera mberi nenyaya dzematongero enyika vava kuita, nekuti zvavaita izvi semunhu angamboita sachigaro kwenguva refu vanozviziva kuti kana vagara vadaro hausisiri nhengo yeMDC. Saka ingangove danho zvavo nekuti vange vachitora vanhu veMDC sezvatakaona vakawanda vachiita kuedza kuti vatore vanhu muMDC vachiti vachiri nhengo yeMDC kana kuti vachiri vamwe veMDC. Asi pano ziziwa wachemini kutawasisiri nengwe MDC tinongoti ingawa itezwa wanuda kuita munezwa kanaka wasa akanganise wana wasawi wasa akanganise basa guru ratiru kuita seba toro MDC saka wata ura zese izi chazunzo kwe kutanga pa press conference yao zinowa zinuzo wakati shunguruza kuti munhu wachemene aitadza sei kutaura zvinhu pavanhu vebato kana ranga riri chokwadi asi totoona kuti ingori danho chete rekuti awane mabudiro angoshaya anovatokonya saka isusu tiri kuendera mberi nebasa tiri kuendera mberi nekugadzirira sarudzo zvatiri kuita
pakushanda kwenyu mese kwenguva yese iyi vakamboratidza here kuti pane zvimwe zvavasingafari nazvo
kwete hapana chava karatidza kuti havafari nacho kunze kwekuti vairatidzira kuti havagoni kutambira sarudzo kana kuti mari zvasarudzo kana achinge abuda takazoona paextraordinary congress pavakaita mavotes anoita iwo 9 vamudzuri vachiita 18 vakupe vachiita 118 vamondora vachiita 883 vamo vese ava vatatu vakagara pasi vakaedza kuti vange vachi overtena kana kuti vachisendeka zvakabuda muextraordinary congress asi zvakatadza nekuti vana vemdc vanga vasarudza mutungamiriri wavo munhu asingagone kutambira kuti vanhu vari kuda kuti nhingi atungamire
mutauriri weMDC vaWitness Dube vari parunhare kuHarare neStudio 7 tabatavo vaMorgan Konichi vakatiudza kuti mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vari kunyanya kufambidzana neZANU-PF izvo vanoti zviri kushatirisa vatsigiri vebato iri vaKonichi vati havana kubuda muMDC asi kuti ndivo vava kutungamira bato reMDC
handina kubuda muMDC ndiri muMDC ndakutungamirira MDC what is there ndezvekuti pandakaita utungamiri wanga uzuraya MDC utungamiri webato ukasaratidza kuti unoshanda zvakanaka munyika vanhu vanofunduka wofunga kuti utungamiri ndiri muMDC unoshanda nezanu-PF so ndozvinoita ndosakupinda takapinda muMDC patanga tichifamba patanga tichionekwa sana vakomiti tatakunzire vanhu veMDC ndozvatakaasori vanhu veZANU-PF ndozvo zvatakaramba izvozvo nekuti mutungamiri anga aripo nguva yose anga achiwanikwa nguva dzakawanda achidhaina neZANU-PF in public remembe akaenda kustate house masikati vanhu vakazvirekoda akaenda kuvajisirekondiniforce vanhu vakazvirekoda akaenda kumaevents ose anahirosiekanana nanaindependence vanavarekoda isacho situation vanhu veopposition havazvinzwisisi nekuti from the experience yavakaita vanhu veopposition yekuti vabatsandirai for the last 18 years vakatungamira MDC havana kumbowanikwa nerizvinhu vana vazimbabwe vachione vachienda kustate house besides kuramba vari prime minister havana kumboenda kuhiroseka kana kuenda kupi independence besides kutanga anga ari prime minister hazvivi kuti ukatanda kuhiroseka uri kuopposition unovenga magamba ehondo zvinorenga no hauvengi ukasaina kuindependence uri kuopposition hazvikuti haufari independence mukenya o but the god language yeopposition vanhu vanhu vanokuona sekuti uri kudhaina nemunhu ari kukonzera maeconomic problems munyika yavo
vaimbova sachigaro webato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Konichi vari parunhare kuHarare neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday hurumende inokurudzirwa kuti igadzire mari yemapepa ine madhora mazhinji kuti zviitire vanhu nyore pavanenge vachitenga-tenga pari zvino mari yebepa ye$100 ndiyo hombe asi yadzikiswa uremu hwayo nekudhura kuri kuita zvunhu Munyus de makare sangano reblawayo Progressive Residents Association rinoti arisi kuona zvakanaka zvimwe zvivakwa nema elevator mukuta iri vachiti zvose zvinogona kukonzera njodzi sezvo zvichida kukurumidza kugadziriswa sachigaro vesangano iri vaAmbrose Sibindi vanoti mamiriro akaita zvinhu akaipa zvikuru. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Inyaya yangu yandinayo pano ndinongoti Nick Zimbabwe nyika yedu shuwa yatambura asi yakaiswa paalphabetical order here. Mwari dai mapindira Zimbabwe president wedu atonga vanyusu nchamisa kutambura kwapera mukati menyika yedu yeZimbabwe. Takatiza tiri musango nanhasi kumusha hakudzokereki. Zimbabwe vachamisa dai vatonga nguva yaenda.
Magadi makadi zvenyu vestudio 7. Istanetswa nezano PF iyo, istanetswa nezano PF iyo. Hey, izvo zvitakatotiza munyika iyoyo nhamo maramhuna, totori kune dzimwe nyika kutoshanda kutoshavira mhuri. Zano PF yanetsa, toshamisika kuti tingaisudurutse sei. Izvezvi tungoenda kumaelection vakatohwina chekare, vanoziva chitsotsi chavo chese chavanoita. Vanoziva hatizivi tingaite sei. Zvakatiomera, zvakatiomera, tibatsirivo. Zvino vakangovhara jobho sikale, haana kana mhosva, hatongwi. Vari kuuraya vanhu, vari kungobviswa majere nguva diki diki kana tobuda mujere. Taneta isine zanopiwa.
Studio 4 muri sei? ZvemuZimbabwe zvarema, zvarema. Akomana ungati mimi $1 here, $1 riri kutengwa ne 10,000 bond. Yeah. 10,000 mapepa mangani kuti uzokwanise kubata kana kuti $10 unenge akumanaka. Zimbabwe yakutongoda sezviitwa paSudan apo kutongoti wamananga toite hondo yoparara nyika yacho then mukomana wapinda wotanga kubhudha nyika patsva. Zvaoma zvichanaki.
Maswera sei, maswera sei, mukoma tanonoka wande never students studio 7 mose. Makorokoto kuna Dr. Gaule nhasi vataurawo chokwadi zvinhu zvine musoro. Zvoratidza kuti ZANU-PF pachezvayo iri divided.
Apo studio 7 murisei apo vashamarari vose murisei. Haina hangu vangotaura hangu nevanhu veZANU-PF avo vanamadaindi vana mavhaza vacho vamenoti ndiyo here nana mugwada avo nevamwe vose zvavo veZANU-PF. Hapana chisingazvegi. Hapana chisingasviki ende hapana nguva isingasviki. Ichasvikawo nguva yekutoti iwo vanotemba navo munangagwa iwavo vanenge vatobvawo pachigaro ipapo ende ZANU inenge yatobvawo pachigaro ipapo yose chikabhineti chavo chose paane imwe pati. Hapana imbozvizivo kuti Mugabe achasvika nguva yekutoti achatochembera kana kuti achatobvawo pachigaro achatopidigurwa pachigaro bati nguva kana yakwana mwari vanongozviita oga. Dai anga ari mwari mwari watinonamata chaiko chaiko. Mwari akabudisa vana veizi. Mwari vaimbochinja hurumende yeZimbabwe pombopindawo imwe hurumende iyoyo yavachamisa iyi kuti ndo yoga yatinotoona itori nemusoro dzimwe zvese izvi angori matakanana vanhu ndovamwanana vanakomichi vaikabuda vachitaura panapa studio 7 zvitoti angangori mahombwe ose zvana kongresi zvavaitwa natagilas mons angori mahombwe hedi zvekutungamira zvine zodzo zvine zodzo tenda zvavo.
Pastudio murisei ya mazvinzwa here timu reZANU-PF? Mazvinzwa hanzi mishini yakafa kurapa kenzo mupilo hospital nepare renyatwa hospital hanzi mishini yakafa ine muri bhizi kutenga zvikopokopo muri bhizi kutenga mota dzemakampeini muchiisa masipika pamusoro pemota kudaidzira pamberi neZANU-PF mishini yakafa yekurapa kenza kuzvipataro. Umwe anobuda achitaura hanzi maybe 2 weeks tinoitagadzira mishini. Mune magadzira mishini makutanga kuda kugadzira nekuti hanzi zvataurwa. Ende munotenga mishini yekurapa kenza kwetotenga zvikopokopo sekunge mufanika vanhu vanopenga. ZANU-PF musamukurova zvirema kumasvingo kumusoro nyaya iti mushe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inoongorora nyika dzinogona kukureteswa mari yeMoody's pamwe chete neInternational Monetary Fund vanoti kurwisana kuri kuitika muSudan kuchakanganisa nyaya dzezveupfumi munyika dzakavakidzana neSudan kana kurwisana uku kukaramba kuchienderera mberi. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department rabudisa gwaro raro reongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking, richiti vanhu vazhinji vave kunyengerwa padande mutande kana kuti paInternet.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Uwandu hwevanhu vari mudunhu rekuchamhembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa huri kutarisirwa kupetwa kaviri panosvika gore ra2020 sezviri kutaurwa nesangano reUnited Nations. Izvi zvinokonzera dambudziko runoda kugadziriswa nechimbi chimbi munyaya dzekuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese. Mukutanga kwachivabvu, hofisi inoona nezvekuwaniswa kwechikafu mupasi rose iri mubazi reAmerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika yeUS State Department's Office of the Special Envoy for Global Food Security yakaronga hurukuro panguva yemusangano weAIM for Climate Summit yaive pamusoro peurongwa hwezvirimwa nevhu hwevision for adapted crops and soils hunozivikanwa zvakare seVAX. Chirongwa ichi icho chakaparurwa pachishandwa pamwe chete nehurumende yeAmerica, sangano reAfrican Union nesangano reUnited Nations reFood and Agriculture Organization chakanangana nekutambira nzira dzekurima kutanga neAfrica kuzvimhinga mupinyi zvinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. VAX inonangana nebudiriro yembeu dzisingakanganiswi nekushanduka kwekunze nekukwenenzverwa kwehutano hwevhu kuitira kusimudzira goho rinobva mukurima. Nhumwa yeAmerica yakakosha munyaya dzekuchengetedzwa kwechikafu pasi rose kana kuti US Special Envoy for Global Food Security vaCarrie Fowler vakati nhasi kurima kwatarisana nezvimhinga mupinyi zvakasiyana-siyana hazvisati zvamboonekwa munhoroondo. Vakati kuchengetedzwa kwechikafu kunonyatsobva mukuti isu tabata sei zvimhinga mupinyi zvose izvi. Chikwata chenyanzvi dzepamusoro-soro mumapoka akawanda anobata zvinobuda mukurima chakapinda muhurukuro idzi chinosanganisira muzvinafundo Lindiwe Majele Sivanda, sachigara veConsultative Group on International Agricultural Research kana kuti SEGIA System Board, Commissioner Josepha Sako vakabva kuAfrican Union Commission for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment, Dr. Cynthia Rosenweg kubva kuAgricultural Model Intercomparison and Improvement Project kana kuti EGMIP neColumbia Climate School, amai Lisa Safarian mutungamiri vari mushandi mukuru anoona nezvemabasa mukambani yezvehunyanzvi hwekurima kana kuti Chief Operating Officer muPivot Bio, na Dr. Robert Reiter mukuru anoona nezvetsvakurudzo nebudiriro muzvirimwa kana kuti Head of Research and Development in Crop Science kukambani yeBayer. Chikafu chinokwanira munhu wese chinobva mukuti nyaya dzakakosha dzekuwanisa ivhu rine chikafu nezvirimwa zvinoenderana nekushanduka kwemamiriro ekunze, vakadaro Dr. Fowler. Asi zvatinowana mupasi rose zvikuru muAfrica ivhu rakaparara, zvirimwa zvedu hazvigadzirirwe zvakakwana kumamiriro ekunze, masangano edu haana kugadzirira zvakakwana. Takaumba mubatanidzwa neAfrican Union neFood and Agriculture Organization nemamwe masangano akawanda kuedza kugadzirisa dambudziko iri, vakawedzera Dr. Fowler. Vakati Pivot Bio iri kutevera nzira inonakidza yekuwanisa gasi renitrogen risina divi remamiriro ekunze kwarinorerekera richiendeswa kwarinodikanwa chaiko kumidzi yezvirimwa. Vakati Bayer ine tsvakurudzo yakakosha zvikuru yairi kuita yekutsvaka zviri kutambudza veruzhinji uye ine zvirongwa zvairi kuita zvekubatsira.
Cynthia arikushanda nesu kubva kuNASA neku Columbia Climate School. Panzira itsva dzekushanda nemamiriro ekunze kuitira kuti tinzwisise kuti kukosha kwezvirimwa zvine utano zveAfrica zvinoita sei mamiriro ekunze. Vakati pachinhano chiri pamwongo, zvimhingamupinyi zviri mukuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese zvinoenderana nekuwana kwedu ivhu rine utano uye zvinoenderana nekuwana zvirimwa zvinoenderana nemamiriro ekunze. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamiro hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Nothing at all. Okay. You like a juju calabar. Give me more like a big bouncer. Let me high, I don't want to land. But so now I don't understand you. Why no matter what I do.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau, asi richiti vanofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbova sachigaro vebato reMDC inotungamirwa naDouglas Munzora vaMorgan Komichi vanoti havana kubuda mubato reMDC asi kuti ndivo vava kuritungamira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Taronoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.
soku isika disenda.